Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei nomi soroye na udzeduza nasi chishanu nyamavuvu 4 2017. Mapato manomwe arikupinda mumubatanidzwa we MDC Alliance kuitira kuti vakunde Zanu PF musarudzo dzegore rinouya oita musangano nemugovera wekuparura mubatanidzwa uyu. Bato re People's Democratic Party rinotungamirwa navatenda ibiti rinoti richapinda mu MDC Alliance kana zvariri kuda zvawiriranwa. Mutungamiri wenyika va Robert Mugabe vanoenda kuIran kunoona mutungamiri wenyika iyi achigadzwa pachigaro chekutonga nyika iyi. Mapurisa nemauto anobatana mukuita ongororo yekutsvaga vakakonzera mirishonga yakaitika pakati pavo nemusi wechipiri. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa urongwa hwemapato ari kuumba mubatanidzwa weMDC Alliance uyo uchaparurwa mangwana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba dzedu zvakare 001-202-465-0318. Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page reVOA Shona tichange tiine hurukuro yemitambo ichange iri kuitika munyika nekunze kwenyika. Apo muimbi Japreza ari muAmerica umo acharidza kuTexas nemuWashington nhasi nemangwana. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page redu.